manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvitatu 2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengwe yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vanorest marara vanokwira kudare vachipikisa kudomwa kwavamonzora semunhu achamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi mutauriro wavamonzora Valoid Damba vanoti havabvunduki zvaitwa navamarara vachiti idzi ishungu dzemunhu akakundwa musarudzo navamonzora. Sangano reproject 263 rinoenda kudare High Court kuti dare iri rimanikidze Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuripa gwaro revavhoti repadande mutande. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi enhabvu kuWorld Cup kukata. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengwe yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vanorest marara vakakwira kudare repamusoro reHigh Court nezuro vachida kuti dare iri rinzwe nekukasika nyaya yekudomwa kwemutungamiri webato iri vamonzora kuti vazove iwo vanomirira bato musarudzo. Vamarara vanoti vari kupikisa kudomwa kwavamonzora kwavanoti kwakaitwa zvisipasingateurwi bumbiro remutemo yebato reMDC vachitiwo zvakare pakave nekutyisidzirwa kwevanhu. Blessing Zulu weStudio 7 abata vamarara kuti tinzwe zvizhinji.
Ndakafaila an agent chamber application mudare reHigh Court ndichipokana nekusarudzwa kwavamonzora neNational Council yedu yeMDC.
Zvii zvamakatura kudare vamarara?
Takaisa umbowo unotaridza kuti vanhu vakanga varimo muNational Council vakawanda vacho havasi vanhu nhengo dzeNational Council.
Asi musati makwira kumatare makamboedza here kuti mugadzirise nyaya iyi mubato renyu?
Vamonzora vakanditsvaga vakati sekuru muripi tigadzirise musarano. Ndakaona zvisina kumaturo nekuti hautabarepa kuzoda kunoripa kurepa hakubvumidzwe. Saka tinofunga kuti mutemo wedu MDC our constitution was violated and therefore the only recourse iripo kuenda kudare redzimhosva nekuti vakuru havasi pakuda kugadzirisa zvakakanganiswa vari kuda kutenderera mberi. Vakatikanganisira vanhu vemusangano weMDC vane kodzero dzavo dzekusarudza vatungamiriri vavanoda.
Asika tichitaura nevamwe vemubato renyu vari kuti vamonzora vakasarudzwa zviri pachena neNational Council.
Utungamiri hunobva kuvanhu through maprovinces, simba riri kuvanhu. Simba harisi muNational Council. Kana mchetondera vachamisa vakaita chinhu chimwe chete chaitwa navamonzora ende maguma acho takazomaona. Nyaya vachamisa yaraswa muHigh Court, nyaya vachamisa ikanoraswa zvakare muSupreme Court vaapila. Saka ndo chinhu chaitwa navamonzora, but vamonzora ndivozve vakanga vari the brains behind kwenyaya yavachamisa yakazoraswa ende vakatoigamuchira vakafara chaizvo kuti vahwina vanotedzera mutemo. Zvino takaona vaa kunorasa futi mutemo mumwe chete iwoyo wavakanga vambocelebrata kuti vanotedzera.
Ndeapi matanho amuri kutarisira kuti achatorwa nedare kubva pari zvino tichienda mberi?
Agent chamber application inozononzwikwa. Kana yanzwikwa dare rinobvuma kana kutambira kuti iri agent. Kana yanzi iri agent inobva yanzwikwa nechimbi chimbi. Kana yanzi haisi yaraswa kunzi haisi agent inenge yakuzoenda panormal row.
Kwadaidzirwa zvakare mumwe musangano weNational Council mangwana, muchaenda here kana kuti?
Kwavhesa hausi ikokoko kuri kungonoitwa continuation yekuramba vachityora mutemo. Saka naizvozvo ndonyaya yandiri kupokana nayo ine nyaya yamudare. Saka kwavhesa hausi handisi kuzoenda kuno sanitizer kana kuno atenda.
Nengwe bato re MDC inotungamirwa na Douglas Ngonzora vano rest marara vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Tabato mutawiriri wa Ngonzora Valoidi Damba avanoti avasi kuvhunduswa nedano rava marara iri sezvo vari munhu mutsva mubato re MDC uye akajiwa na Ngonzora.
Chikutanga tinoda kuti ndizvise ma processes the movement for democratic change that anitwa sei. Ati mtanda pinda emu momo wa marara munhu mutsva akataka kupinda one appointment with the national executive wake itakua appointment kama kudue mua na wamonzera mgori ya 2021 kama members tena anodongwa na president kwa mtemo wa MDC wa marara kubiriza ni hizo zezo awasitu wa kupinda ma national council wa MDC mtini wa uwezi wa marara wazibubirele mtemo wa MDC National Council is a kagara in a power and doing the supreme division making body in between Congress. So, I could not get a major reason. Nema members of the National Council. Iwo vamarara wakanga varimo, wakaramba wakagara, wakanyarara. Nekuti mhepo zvinenge irimo wangu waona kuti hawakwanisi kukurira.
Asika vadamba, vamarara vari kuti vanhu vakadoma vamonzura kana kudomwa kwavamonzura kwakanga kuine kutyisidzirwa kana yatingati intimidation.
It is not our one munhu akaruza. Nekuti iwo semurume mukuru kana vachikwanisa kushidzirwa nevanhu 150 vakanga varimo. Kwa tika zenda kunzegu kumomo kupuvu kuma provincial council. Kunezo kuhine wano more than 330 kiloto za wakuchituku di. Pachirungu katerwira kano zi exquisitis. Nekuti munu aluza. Arunga chagamosa kunyemera kushipisa zari msangani.
Saka elizino siya papi kongresi bato renyu ya muri kutarisira kuita mwezi uno.
Aywa kongresi nende randeri apana chine imisa. Kongresi nende randeri nekuti chikiku za wadi chakatika mbambo. Nekumira mkati mbumbiru mtemo MDC. Samuza fana wazwande zi kutiva mwonzora kana ishusu na wangonzora. Aisipe kongresi edu kutanga kukiti chingi chino kontesta. Sana chingi jita preside over. Ma kongresi kutanga ya 2000 anika chiripo wa marara wanga wa sipo. Kongresi kutu ya 2006 anika chiripo wa marara wanga wa sipo. Kongresi ya 2011 kugruwa yo anika chiripo wa marara wanga wa sipo. Ya 2014 anika chiripo wa marara wanga wa sipo. Saka chini kutaura ni kuda kuhunyambi ni kuzi ya kuti kongresi kana kikia kikia sii. Saka ii iri kuendele ya mbiri.
Mutawariruwe mtungamiruwe MDC wa Douglas Ngonzora, Valoidi Damba, vari parunare muHarare na Studio 7. Sangano rinoongorora sarudzo reproject vote 263 nezuro rakakwira kudare repamusoro rehigh court richida kuti dare remanikidze Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti iriwanise gwaro revavoti repadande mutande kana kuti electronic voters roll. Sangano iri rinoti ZEC haisi kuda kuripa gwaro repadande mutande iri asi ichida kuti ritenge gwaro revavoti remapepa iro rarunoti riri kudhura sezvo richifanirwa kutenga mapeji anodarika 100 ezviuru nemutengo wedhora rekuAmerica papeji. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana kuti tinzwe divi ravo asi vakamboudza zvavo Studio 7 kuti commission yavo iri mushishi kugadzirisa gwaro iri kuti rende padande mutande. Sangano iri harisi iro rega ratanga kukwirira zeki kumatare richida kuti imanikidzwe kupa masangano nevanoda gwaro revavoti repadande mutande. Ngatinzwe hurukuru yataita nemukuru weproject vote 263 vayangaswa nematete pamusoro penyaya iyi.
Icho kwadi chocho isu seproject vote 263 takanyorera commission inoona nezvamaelection muZimbabwe inova Zimbabwe Electoral Commission musi wa 7 November. Tamba tichikumbira voters roll riri paelectronic copy sezvinotaura muelectoral act yedu. Saka tavanyorera tamba kudero musi wa 9 November commission yakareplya kana kuti basi kuti zvamaelections rakatipindura richitiudza kuti harikwanisi kunge richitipa voters roll riri paelectronic copy asi raikwanisa kunge richitipa riri hard copy uye tabhadhara mari inosvika 187,000 United States dollars. kuti tinge tikwanisa kupiwa mapepa ari pa hard copy ari 187,000 nekuti vari kuti vakuchaja dollar rimwe chete pabepa repotasol revari pa hard copy. Saka isi tikagara pasi seorganization tikaona sekuti hazviso zviri pamutemo. Komishini inoona nezvamaelections inenge yatora mutemo kana ikange ichitinyima gwaro iri. Saka isi tanyora tsamba kumakoti tichiendesa komishini yezvemaelections kuti koti inge ichiita kuti tinge tichipiwa voter roll pa electronic copy. Ndotsamba yatanyora iyi.
Sei imi muri kuramba voters roll riripo riri kunzi nezeki ndo ravainaro?
Isu mkoma jonga tiri kuda voters roll pa electronic copy nekuda kwezvikonzero zviviri. Komishini iri kutichaja dhora rimwe chete pa page re voters roll. Saka national voters roll yedu ine mapages 187,000. Zvazvinoreva nezvekuti izvo iyi kana tikapiwa riri hard copy tinoita kuda a big factory yekutinge tichichengetedza voters roll iri. Secondly, kuti inge tichitakura kwa komishini tinotomita kana magonyeti masere kana gumi kuti inge tichitakura voters roll iri makopi ese tine nawo kufactory kwacho. Chechitatu ndechekuti voters roll riri pahard copy rinotinoita kuti tinge tichiri analyze because chikonzero chaita kuti tinge tichida voters roll inyaya kuti tinoda kuona kuti voters roll ari kushandisa padelimitation harinavo here atinoti pachimwe maghost voters kana mamwe anomalies. Saka mukatarisa delimitation yakutopera ende mwedzi uno wekomisitas ofnesi anaunsa maprovisional boundaries. Saka tangaida kuti isusu imunguva futi tinge takwanisa kunge taongorora stream voters roll so that pavanobvisa maprovisional boundaries avo tinge tichifambirana navo. Isu tinoda voters roll ripa electronic copy nekuti ndonenge rakatichipira hatikwanisi kunge tichibvisa mari inosvika 187,000 tinge tichitenga mahard copy. Saka ndozvikonzi zvaita kuti isu tinge tichi tiku komishini ngaitite voters roll ripa electronic copy asi takakoshesa ndechekuti tinoda kunge tichianalyza.
Mune vamwe vamakabatana navo here panyaya iyoyi?
Parizvino hapana vatatichabatana navo mukuita nyaya iyi asi tanga tichingoshanda nemalawyers edu eZimbabwe Liaswemen Rights.
Mukuru weproject Vote 263 vayangasoni Matete vari parunare muHarare nestudio 7. Vamwe vagari vemuHarare vari kuchema-chema nekushomeka kwavanoti kwemotokari dzekanzuru dzinotakura varwere kana kuti maambulance dzinova idzo dzine muripo uri nani zvichienzaniswa nedzemakambani akazvimirira. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vataura izvi pamoyo avo vakarwarirwa mazuva mashoma pfuura vanoti kunyange hazvo motikari dzinotakura varwere dzekanzuru yeHarare dziine muripo uri nani hadziwanikwi. Vazviri pamoyo vanoti mamwe makambani ane motikari dzinotakura varwere akazvimirira anodhura zvakanyanya.
HaRare tapinda dambudziko rekushomeka pemaambulensi kuti titakure varwere kuzvipatara. Tinoguma takuhaya mota dzisiri comfortable kutakura varwere zvekuti murwere wacho unotozosvika atowedzera kurwara nekuda kwemota idzodzo dzinonga dzakutidhurira. Apa tine murwere wetiri kuda kurapisa apa dai patariswa pagadziriswa.
Vachitaura nestudio 7 mumwe mugari wemuHarare vatanatsi wadhambuza vati kodzero yeutano iri mumbiro remutemo yenyika haigoni kuzadzikiswa kana vagari vasiri kuwana motikari dzinotakura varwere dzine muripo uri pasi sedzekanzuru yeHarare. Vadhambuza vakurudzira kanzuru kuti igadzirise dambudziko iri.
Dambudziko rekushomeka kwemaambulensi kunokonzeresa kuti vanhu vasakwanisa kuva vanoenjoya right yavo to health oro raiti yavo kuutano zvinova zvinofanira kugadziriswa nekanzuru yedu yeHarare muno munyika yeZimbabwe. Zvakare dambudziko iri rekushomeka kwemaambulensi rinotaridza kuti vanhu vakufosiwa kuti vawanikwe vachienda kumaprivate hospitals ayo ane maambulensi ari efficient and anokwanisa kukurumidza kuuya kuzovabatsira asi zvinova zvinodhurira a general citizen.
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vatendawo kuti motikari dzinotakura varwere mu muguta ishoma zvakanyanya vachiti parizvino dzinogona kunge dziri nomwe kana sere
mota dzekusenga vagwere kubva kwavanenge vachirwarira vari kuti vazorapwa imota dzakashomeka muno muguta meHarare tichaona kuti pamwaka unotevera tichange tichishandisa mari dzedu kuti tinge tichitenga maambulance ndakanzwa mukuru we fire brigade achiti iye tiri kuda 25 maambulance hadisikushika 7 kana 8
vawedzero vachiti kanzuro yavo ichange ichiziya nezvinyaya yekushomeka kwemotikari dzinotakura varwere kuti vagadzirise dambudziko iri
saka inyaya yatoda kuongorora inyaya yatichadedicata mari kuti tiindise kunyaya yokutenga maambulance saka pamota dzatiri kutenga tichaita kuti kuhealth kuye dzakati o dzinoita madeliveries not only evanhu nemadeliveries emushonga nezvakadaro
tsvagiridzo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti motikari dzekanzuro dzinotakura varwere ndidzo dzine mitengo yepasi inogonekwa nevagari vasina mari yakawanda pari zvino motikari dzinotakura varwere dzekanzuro yeHarare dzinobhadharisa $20 emadhora ekuamerica kana kuti $20 vagari vachitenderwa kubhadhara nemari yemunyika panguva iyo makambani akazvimirira achibhadharisa varwere mari inogona kusvika kusana remadhora kana kuti $100 kutakura murwere panguva yega yega ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Vashandirwi muAmerica vakapinza mabasa vashandi vakawanda kudarika vakanga vakatarisirwa munambudzi uye kuwedzera mari dzinotambirwa kunyange hazvo paine kushishikana kwekusamira zvakanaka kwehupfumi hwenyika izvo zvinogona kuomesera bhanga renyika reFederal Reserve paurongwa hwaro hwekutanga kuderedza mari dzinoberekwa nezvikwerete pamwedzi. Kurwisana mudare reparamende kwakaitika nezuro China muSenegal mushure mekunge imwe nhengo yebato rinopikisa yechirume yarova imwe nhengo yechidzimai iyo yakakandawo chigaro mukudzosera kurohwa kwayo isati yapunzirwa pasi nevakatakanutsa chiitiko ichi chinoratidza udzamu hwekusawirirana kuri pakati pemapoka maviri aya uye kusimudza mutauro pamadande mutande pamusoro pekushungurudzwa kwevanhukadzi Chakurudzo ichangobva kuitwa nesangano re-Platform for Youth Development pamwe ne-Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies yepa Western Cape University kuSouth Africa inoratidza kuti kutorera vanhu vekumaruwa mishane minda yavo kuti pavakwe madhorobha kana kuita mabasa ebudiriro akaita sekutanga migodhi hazviunzi budiriro asi kuti zvinotowedzera urombo nekusiya vanhu vasina pekugara. Izvi zvinonziwo zvinonyobata manhukadzi pamwe nevana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuzivisa nekuziya zvakabuda mutsvakurudzo iyi iyo yakaitirwa kudunhu rechipinge kumanikaland vaitungamira tsvakurudzo iyi Dr. Pilani Zamchia vanoti zvakabudawo pachena kuti kubvisa vanhu munzvimbo dzavanogara kunoshungurudza madzimai zvakanyanya uye kunovasiya vave muurombo hwakanyanya tsvakurudzo iyi yaida kuona kuti madzimai anobatwa sei nekudzingwa kuri kuitwa vanhu munzvimbo dzavanogara mumaruwa
saka zviri kushungurudza vagari vekuchipinge vamwe vavo vakatosvika pakuzvisungirira vakafa vamwe vari kusvodza nenyaya dzekuti vari kubviswa ipapo vachingopuhwa mazuva anokwanisa kuita 90
vanotiwo nyaya yekutora maruzevha kuti pavakwe madhorobha nemagrowth point inoita kuti nzvimbo dzekuvakira dzidhure izvo zvinosiya madzimai asina mukana wekutenga nzvimbo idzi pamwe nekupa mukana kune vaya vanoita zvechioko muhomwe vazamuchiya vanotiwo vanhu vari kudzingwa munzvimbo dzavanogara zviri kunze kwemutemo vano tibachiri kushandiswa mitemo ya ishandiswa nehurumende yevapambe yerodizia uye vano kuruzira kuti mitemo ivanduzwe kuti pave nekutaurirana pakati pevanhu makanzuru kana hurumende pasati paitwa danho rekuvaka dhorobha kana kuunza kambani munzvimbo.
Isu tanga tichiti hurumende dai yanga yakwanisa kuti itarisise mitemo inokwanisa kuti vanhu vange vachigara pavakagara zvakasununguka, vachitarise mutemo wavo weCommunal Land Act kuti dai vabvumidza vanhu kuti vanhu vange vari ivo vanokwanisa kunga vachitungamirira magariro avo, vanokwanisa kunga ivo vachimeka madecisions nepavanogara kuti vanoda here development kana kuti havadi development.
Vanoti mitemo yakaita seCommunal Lands Act iyo inopa simba rakanyanya kuhurumende inofanira kubviswa. Sabhuku wemumusha wemubarati kuward 16 kwakondo kwakare kuchipinge, amai Zvironzo Kondo vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekudzingwa kwevanhu nekanzuru rakakura chose munzvimbo mavo uye vanhu vanochema kwavari zuva nezuva.
Dzimweni zhinji ishiridzadzi hadzina varume dzakazvigarira, amweni akaramba, amweni ane humhuri hudotori kudai. Tinozokurwadziwa ndizvo zviro zvizvozvo, hazvisi kutirerukira. Vanotorumba vechitouya kwendiri mutape zvatodzingwa apo toenda pari.
Asi nhengo yeparamende inomirira Norton Vatemba Muliswa avo vakazvimirira vaudza musangano uyu kuti madzimai haafaniri kubviswa munzvimbo dzaanogara vachiti pane mitemo yakakwana munyika inovadzivirira. Vati madzimai anofanira kuenda kumatare edzimhosva kuitira kuti mitemo iyi itevedzwe.
Iye ari kugara achipresidinga nyaya iyi anobvanzwisisa kuti amai vanoziva kuti handina kudzidza kuti zvakabvi pakati ndinoziva kuti ndine kodzero yangu semunhukadzi kuti ndinge ndiri apa, ende handigoni kubvisa nekuti isu magari edu anofanira kukudzwa kuremekedzwa futi nedare nekuti title deed yemunhu wemumareserve mumamatiri iguva rasekura kwematateguru avo. Izvozvo chete ukataiwa handigoni kubvapa, ndipo pakaberekwa sekuru vasekuru sekuru vasekuru chero ana kutunga mhosva kuti ndazvinza regerai vagare papo.
Mukuru wekanzuro yeChipinge vaBlessing Mambosha vaudza musangano uyu kuti handi chokwadi kuti kanzuro inobvisa vanhu munzvimbo dzavanogara zvisiri pamutemo. Vatiwo vamwe vanhu vari kubviswa munzvimbo dzavari kugara vakapinda munzvimbo idzi zvisiri pamutemo.
Saka isu chete chatinenge tiri kuita tinenge kuita basa nemutemo, nekuti hatingomuki ndati inisa CEO wekanzuro ndava kuita chakati nechakati, kwete basa haridaro. Tinotevedza bumbiro remutemo kuti rinoti zvakati. If it's the Regional Town and Country Planning Act inoteerera basa tofanira kuti takadai tofanira kuti takadai.
Vati vanobvumirana navazamuchiya kuti panofanira kuva nekutaurirana pakati pevagari, madzishe, makanzuru nevamwe pasati paitwa danho rekutanga bhizimisi kana kuvaka dhorobha munzvimbo. Mukuru wePYCD vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti vakaita tsvakurudzo iyi mushure mekuona kuti vanhu vakawanda vari kudzingwa munzvimbo dzavanogara nekuda kwekuti hurumende iri kukoshesa vemabhizimisi kudarika vanhuwo zvavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Tomotarisa zvabuda mumitambo yemakwikwi enhabvu eWorld Cup Group H atambwa manheru ano kuKatar. Ghana yakundikana kuenderera mberi mumakwikwi aya mushure mekurohwa 2-0 neUruguay, uyewo iyo Uruguay yatadzawo kuenda mberi kunyange hazvo yakurira sezvo Portugal yarohwawo 2-1 neSouth Korea zvaita kuti South Korea nePortugal dzipinde. Asi tisati taenda pamhepo, Marvelous Musanganya wewe Studio 7 aitawo hurukuro nemuongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Adebe kuti anzwewo pfungwa dzake nemitambo yanga iriko.
Mitambo yakakosha zvikuru, especially tikatarisa Cameroon iyo iri pagroup C parezvino ine 1 point iri kutamba neBrazil, saka vakatarisira kuti inge ichihwina. Ikahwina ipapo inenge yave ne 4 points, inenge yatova nechance yokuti inge ichienderera mberi. Asi zvinenge zvaakudhipenda nekuti Switzerland iyo ine 3 points ichatamba sei. Switzerland inenge ichitamba neSerbia, Serbia tiriona kuti ine 1 point, saka Switzerland inenge yakatarisira kuti inge ichidhirowa isina kukuwesa makozi akati wandei apo ichitamba neSerbia. Asi ikakunda Serbia yakutoziva kuti yakuenderera mberi Iyesuna zisiku maoko Cameroon kuti inge ichende rambiri. Akatarisira kuti inge ichikunda Brazil. Iyesu isisa dinti kuti inge ichitaza kuina. Apo inge ichitamba nesibia saka. Zawakati ume imbijana kune chikwata che Cameroon.
Tinoona zvakare chikwata che Ghana. Chiange chiri kutamba ne Uruguay. Iyo yakambo chitadzisa kuende rambiri makwikwi aya. Pa World Cup yeku South Africa. Munoona zvichibuda sei nhasi.
Vanhu vazhinji vakatarisira kuti inge ichiwina. Kana kuti inge ichiwana draw ikawana draw inoenda ku 4 points iyezve South Korea inenge ichitamba ne Portugal. Portugal mazhinji yakatarisira kuti inge ichiwina ipapo ichitamba ne South Korea. Saka Ghana yakatarisira kuti inge ichiwana point kuti iende ku 4 points especially kana South Korea ikarowa ne Portugal. Mukana mukuru wekuti vafana veGhana vange vachiwana revenge kune Uruguay. Toziva kuti Saurus ne Uruguay vakaita se mu 2010 World Cup mu South Africa. Saka mukana mukuru wekuti pa number 2 ipapo Ghana inge ichienderera mberi. Ndikuona Ghana inogona kuti inge ichiwana point ku Uruguay. Point inchaita kuti inge ichienderera mberi. Nemaonero angu ndikuona Portugal ichikunda kana ichiwana a point ku South Korea. Izvi zvichaita kuti Ghana inge ichienderera mberi.
Ayo anga ari maonero muongorero wenhabvu dzemitambo inhabvu dzemitambo muzi wetu Adebe asi zvazoenda nepamwe. Topinda muchirongwa chedu chemimhanzi chesvondo rino icho tinokupai hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero Janet Musanga uyo anozivikanwa neremagitare rekuti Black Box muhurukuro yaaita naIvans Sininga weStudio 7.
Kupazisa izvikuru ndokupazisa ine mufaro ndichikutenda izvakanyanyisa nekundipa mukana uno
zvemagitare makazvitanga rini
Janet Musanga the Black Box. The Black Box is now my stage name aka again Gogo Saladi nekuti zvanzi matanga kuimba machembera mamwe masongs munoimba hanzi muchislayer whatever it means. Pandakaenda ku studio kutanga kunoti ndoda kuti ndinzwi kuone vanhu ndichiimba ndakanotsikisa muna 2019 ndakatsikisa ma songs 2 saka yakabuda iri yenenge a true track CD panga pana nduna matiradenga na love is visibly tangible.
Zera renyu irori vemhuri yenyu vana kana variko veukama vaitwo kudii
ndingati vabereki vangu vaindikurudzira nambuya vangu vakandirera mai vababa theni pakuchizotsikisa zvangu apa vanga vasisipo vanga vazorora vadanwa kuimba yaMwari.
True, a blue so true, a blue I never knew, a blue not new, a blue so true, a blue so true.
Veruzhinji vari kutambirana sei nemimhanzi yenyu yamunoimba?
Pakuchitiwo music yangu kutambirwa kwayo ndinoti ini inotambirwa zvekutiwo museko of friends dzandinadzo mumagrupu andiri kupindawo mazuvano unoona vanhu vachivhiwa vamwe vachilaika vamwe vachikwanisa kusubscribe saka ndingati inotambirwa zvakanaka neavo vaakundiziva semunhu akatanga manje manje akura zvinonetsa kuchanyatsoita chaunga chevanhu.
Vanodawo kukubatai vanokuwana ikupi?
Vanoda havo kupota vachizondibata vachida kuvhunza direct vanondibata pa 0780 591 273 0780 591 273.
Matambudziko amunosangana nawo mune zvemumhanzi ndeapi? Tichiona kuti makazvitanga mati veiwo zera sezvamambotaura.
Vanhu vasati vanyatsokunzwa kuti uri kuimba nezvechi. Machallenges anopinda ndiwayo ekuti ukaitawo tuma live shows vanhu vanokurumidza kukuziva and vanokurileta nemusic yako ndokunge vakuona kwete kungonzwa kungoti kune munhu anoimba anonzi onai CD rake kana kuti one afternoon yambo play wawo papa nhingi pamhepo zvinoneta asi vanhu vakaita kukuona saka ndingati funding ndiyo imwe inoneta.
I don't know what to do in the night. I don't know what to do in the night. Insomnia.
Insomnia. Manga makateerera hurukuru yaitwa na Ivan Zininga nemuimbi wedziyo dzechitendero Janet Musanga aka Black Box. Sezvo nguva yedu yapera regaiti tarise misoro yenhau zvakare. Nengwe ibato reMDC inotungamirwa na Douglas Monzora vanoresti marara vanokwira kudare vachipikisa kudomwa kwavamonzora semunhu achamirira bato musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi mutauriri wavamonzora Valoid Damba vanoti havasi kushaya hope nedanho ravamarara. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk apo tiri kutarisa zviri kubuda kubva kukata. Ini ndini Jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Gifts Juvenile.